vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana mamembers of parliament eZimbabwe anouyawo kupan African parliament iyo inoitirwa muSouth Africa ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsirike kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasumudza here zvavanenge vatiudza kuenda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo, zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire.
Saka imi zvii zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava?
Hurumende yedu iri kuita urongwa hwakasiyana siyana hwakawanda hwokusumudzira ikonomi yedu, magariro avanhu, kuvakwa kwemisha inogara vanhu mungava mumadhorobha kana kumisha kwatinobva. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu avati havachatidi kumusha kwavo, isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno tiinde nazvo kumusha, tonosvika toti kuhurumende, pandaa ndiri joni uku ndichishanda izvi ndo zvandinogona, izvi ndo zvandingaitawo pane mapurogiramu ari kuitwa nehurumende, ini ndingakwana apa, ini ndingakwana apa. Kana zvaonekwa uchikwana pamapurogiramu iwayo wowana rubatsiro. Ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei, nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka, havana kana kubuda mubako, vakabva kumusha. Munhu ngaaende kumusha kwake, asi asvika kumusha kwake local leadership, maMP ariko, makansela ariko, hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitiza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha, tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa?
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya, vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari muno muSouth Africa vanovarova, vachivatukirira, vachidini. Vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiriyo kwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya, zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreener pastures.